Vasikala vanga vari mumatare maviri muzuva ranhasi vaine nyaya imwe chete yekukumbira kuti vatonge vachibva kunze. Nyaya yekutanga yaitikira kudare guru rekuhigh court, uko kwavanga vachimirirwa namuzvare Beatrice Mutetwa. Ini ndaenda ndikanovamirira kune nyaya yanga iri kudare rekwamagistrates court, kwatakaisa chimwe zvechikumbiro panyaya yavari ivo vasikala navasitole vari vaviri. Patapedza kukakavara nyaya iyoyo, mutongi wedare ati ari kuda nguva yekumbozeya nekuti azopa mutongo wake pachikumbiro ichocho. Saka aita kuti nyaya iyi ipfuuridzwe mberi kusvika musi wa22 wemwedzi uno paachazogura mutongo wake panyaya iyoyo.
Pane magweta anga achirambidzwa kuti aone vasikala nevamwe vavo, zviri kufamba sei panyaya iyi vabva?
Hongu, kune magweta anga ari kurambidzwa kuti aone vasikala pamwe chete navasitole, zvakare vachirambidzwa kukurukura navo nenzira inotarisirwa pabumbiro remutemo wedu. Iyi nyaya yakaendeswa kudare guru rehigh court, yagurwa nhasi yapihwa mutongo, zvikanzi nedare zviri pamurawo uye zviri mubumbiro remutemo kuti magweta ane kodzero yekutaura navasikala navasitole vari muchivande vasinganzwikwi nevanovachengetedza vekuZimbabwe Prisons and Correctional Services.
Saka vanochengetedza majeri vari kunzi vaite sei?
Zimbabwe Prisons and Correctional Services yasungirwa kuti itevedzere zvinotaura bumbiro remutemo, ibvumidze vasikala navasitole kuti vaonekwe nekushanyirwa nemagweta avo pasina kudziviridzwa.